manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kwa tereri, tunosangana zakare maniro anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 24/2021. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ishe zvimba voudza mhuri yamushakabvu Robert Mugabe kuti ivafukunure kuti vanovigwa paHeroes Acre. Asi mhuri yavamugabe inoramba yakatsika madziro. Bazi rezveutano munhu akachirwere cheCovid-19 moyo vofa nekutadza kuenda kunorapwa kuItaly nekuda kwekutadziswa kufamba nechirwere cheCovid-19. Mutungamiri webazi revechidiki muMDC Alliance vaObey Stole vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika zvasiya vanhu vafa kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 1586. Vanhu vatatu chete ndivo vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose huri pazviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi masere nevaviri kana kuti 38,682. Vanhu vasere ndivo vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro wakare zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mana nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 36,453. Vanhu vasere ndivo vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro wakare zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mana nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 36,453. Kusvika nezuro vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezviviri zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 632,496 vabaiwa nhomba kubva patanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19. Pavanhu ava vabaiwa nhomba kaviri sezvirikurudzirwa nebazi rezveutano vave zviuru mazana maviri zvine makumi manomwe nevasere nemazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 278,537. Mende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamirioni gumi kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Ishe zvimba vaudza mhuri yavaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vavafukunure kuti vanovigwa pamarinda eHeroes Acre sezvo kuvigwa kwavakaitwa pamba pavo kwazvimba kuri kutyora tsika dzechivanhu. Asi mhuri yemufi iri kutsika madziro ichiti vakavigwa pavakasiya vataura kuti ndipo pavanoda kuradzikwa. Nunurai jena anotipanya inotevera.
Vachizivisa nezvemutongo wakapiwa namambo Zimba mushure medare rakagarwa sonde rapera pasina hama dzavamugabe chikonzi chamambo Stanley Mondoro chazivisa kuti pamusoro pekufukunyurwa nekuvigwa zvakare kwemutumbi wavamugabe mudzimai wavo amai Grace Mugabe vakanzi varipe mombe shanu nembudzi mbiri sezvo vakaita zvisiri pamutemo nekuviga vamugabe pamba pavo kwazvimba. Amai Mugabe havana kuenda kudare kwamambo Zimba kwavainge vachave zvasonde rapera nemusi wa20 chivabvu sezvo vari kunyika yeSingapore uko vari kunzi nemuzukuru wavo vaPatrick Zhuwao vari kurapwa. Amai Mugabe vainge vadanwa kwamambo kuti vapindure mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemazvimba. Mutauriri webato reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire vari pedyo nemhuri yavamugabe vati zviri kuitwa kushungurudza madzimai.
pane chaunga chevarume vaita iya inonzi pachirungu gang up kurwisana neshirikadzi. Ini ndiri munhu akagara navamugabe vatandaniswa naivo vanhu vaakuda mutumbi wavo. Ndine zvavakanditaurira zvakati wandei maererano noukama hwanga hwava pakati pavo nenhunzvatunzva idzi dzakavatandanisa kubva pachigaro neku. Vamugabe vakabuda pachena muna March 2018 last interview yavo yavakaita muna July musi wa29 July 2018 vachibuda pachena kuti vanga vari munhu vanga vachishungurudzwa nekahurumende kemusengabere kavamunangagwa. Vakataurazve kune vaiva padyo navo panguva yavanga vatandaniswa neku kuti vanga vasingadi kuvigwa pahiroseka.
Hama yavamugabe vaDominic Matibiri vanoti mutongo wamambo Zvimba vanove hama yavamugabe kutungana kwembudzi sezvo amai Mugabe vasiri ivo vakaviga vamugabe. Nyesvimbo inonzi iri kudiwa neavo vari kuda kufukunyura mutumbi wavamugabe vamatibhiri vanoti tsvimbo haisi muguva asi vanayo semhuri. Imwe hama yavamugabe vaGibson Jenami vanozivikanwa samambo Katizagombo vanoti mutongo wavari kuziva ndewaamai Mugabe sezvo wakagara uripo pamasamanisi.
Ya ichokwadi ichocho nokuti pasamoni ndofunga makanzwa kuti mambo vanga vakatopa judgment kudhara hozi chivanhu chinogara chiine judgment yacho chero munhu ukamudeedza asi judgment inenge ichitozivikanwa kuti mhosva izvi chivanhu chinoripwa sei. Saka pasamoni paya akataurwa kare.
Mumwe mugari wekwaZvimba vaata Changara vanoti zvokufukunyurwa nekuviga kwavamugabe hazvina basa, hurumende ine basa guru rekugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Izvozvo zvikuri pachena kuti pane zvavari kuda, pane zvinhu zvamugabe zvacho zvatisiri kuzivawo isusu tizvi.
Patabvunza mutauri wehurumende vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko kuti hurumende ichaita sei nekuvigwa kechipiri kwavamugabe kumarinda eHiroseka, amai Monica Mutsvangwa vatiti vatumire mibvunzo iyo yavanga vasati vapindura pataenda pamhepo.
Handichimirei maquestions enyu amunawo ndimaonda through my WhatsApp ndinozokupindura.
Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hurumende haiite zvezvipini. Tavatumira mibvunzo kuti vatsanangure zvizere asi vanga vasati vapindura. Asi gweta Dr. Alex Magaisa vati ishe haana masimba ekuti munhu afukunurwe.
Havana simba iroro. Hapana pandati ndamboona panonzi madzisi ane simba rakadaro pamutemo. Zvinoitika ndezvekuti kuzvarwa kwemunhu nokufa kwemunhu zvose zvinotaridzwa pamutemo. Ndosaka kuine inonzi Birth and Death Registration Act. Kune mutemozve unonzi Burials and Cremations Act. Kwozoita mutemo umwe unonzi Cemeteries Act. Mitemo yese iyoyi hapana hapo pandaona panonzi madzishe kana masabhuku kana vapi vane simba rokuti munhu afukunurwe agonzi akunovigwa kuHeroes Acre. Ikoko kuHeroes Acre ikoko futi kunotori nevamwe vane simba reikoko, ndosaka zvichinzi National Heroes Act. Munhu ane simba rekuti anovigwa apa ndi president wenyika, haikona ishe.
Nyaya dzavanogabe dziri kuramba dzichinetsa, sezvo pavakafa nekuvigwa kwavo zvinhu zvakanetsa zvekuti vakatozovigwa mushure memasvondo matatu vafa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Mangwana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kukomekedza zviri pamutemo chiumbwa chaambuya nehanda icho chatove panzvimbo muHarare. VaMnangagwa vakazivisa kuti izvi zvaizoitwa pazuva reAfrica Day apo vaitaura pavhiki rekucherechedzwa kwemagariro netsika dzevanhu kugokwe nemusi wechishanu. Mutungamiri weboka revechidiki mubato rinopikisa reMDC Alliance vaObey Stole nasi vapuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro mushure mekugara mujeri kwemazuva makumi maviri nemasere vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo. Mutoriri wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Gweta ravaStole vaobheishava vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Vapuwa beiu nhasi nedare guru High Court naamai Charehwa vakanzi ivo vabhadhare mari inokwana kuita 5,000 RTGS kwamabharani wedare kudare ramagistrate court. Zvekare vasungirwa kuti vanofanira kuzvitaridza kumapurisa chishanu chega chega chekupera kwemwedzi pakati kwenguva dza6 mangwanani na6 madekwani. Vasungirwa zvekare kuti vagarire kure nevafakasi mukati nenyaya yavo.
Vashava vaudza Studio 7 kuti vachadzokera kudare mazuva mashoma ari kutevera, asi vati zvakare vaStole vafara nemutongo waturwa nedare nhasi.
Chakadaro tichange tichidzokera kumatare edzimhosva navo musi wa28 May, chishanu chatakatarisana nacho ichi kuti tinzwe kuti trial yavo iri kutanga nguvai.
Hurumende inoti vaStole vakaita zvisina maturo pavakaratidzira nevamwe vavo avo vasati vabatwa panew government complex musi wakurume 1 gore rino, vachitimwe nhengo yeboka ravo vamakomborero haruzivishe avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika vasunungurwe. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare repamusoro, mumwe mutongi wedare iri vasiya vona Musvitu vati vachatura mutongo wavo pazuva ravasina kutara pachikumbiro chekuti sarudzo dzechipiri kana kuti mabuy elections dziitwe zvichitevera kurambidzwa kwadzakaitwa negurukota rezveutano. Tano uye vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti vanotyira kuti sarudzo idzi dzinogona kukonzera kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Chikumbiro chekuti sarudzo idzi dziitwe chakasvitswa kudare nesangano reElection Resource Center pamwe nereWAP Academy. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muERC vaSolomon Bobosibunu vaudza Studio 7 kuti danho rakatorwa navaChiwenga rinotyora bumbiro remitemo yenyika.
Chakaona kuti kana tichitarisa section 158 part 3 yebumbiro remutemo yenyika yeZimbabwe inotaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa kana pachinge paita afa kana dzingwa kana abva kana pane chikonzero chipi nechipi 90 days dzinge dzangokwana. Saka izvi zvatiri kutarisa ndezvekuti zviri kutaurwa neMinistry of Health nezviri kutaurwa neboka rinoita zvesarudzo rezeki kuti sarudzo dzinogona kususpendwa kana kumbomiswa. Zvisikuti pagutsikano kuti tigutsikane nenyaya yekuti bumbiro remutemo riri pachena.
Mudare gweta resangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission vatawanda kane ngoni pavanga vachipindura mubvunzo wavamusitu kuti chingatarisa kuti sarudzo dziitwe chii. Iyo hurumende yakavhura mapazi ose eupfumi munyika, vati kuita sarudzo dzemabyelections kunogona kutadza kufamba zvakanaka vachiti vanhu vazhinji vanogona kutadza kunovhota nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Gweta reWAP Academy vatendai biti vaudzawo dare kuti kurambidzwa kuri kuitwa sarudzo idzi navachiwe ngase gurukota rezveutano hakuna ine zvechirwere cheCOVID-19, asi kune chekuita nekutsikirira nyaya dzeutongi hwejekerere munyika. Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 parunhare kuti bato ravo rakagadzirira zvakakwana kuita sarudzo chero ipi zvayo nguva yadzinenge dzatarwa nemutungamiriri wenyika kuti dziitwe, vachiti vachatevedzera zvizere zvinenge zvaturwa nedare panyaya iyi. Ndakamirira Studio Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vagari vemudhorobha reMasvingo vanopfuura chiuru vanyorera dare reparamende gwaro vachida kuti rikurudzire hurumende kuti ise mutemo wekuti mari yechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution muMasvingo ishandiswe mukutenga mishina mitsva inopomba mvura sezvo iripo isiri kushanda zvakanaka. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Vagari ava vanga vachitungamirwa nesangano ravo remasuku eRapid Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA vakasiya gwaro iri kumunyori wedare reparamende vaJacob Mndenda vachiti vanoita nedambudziko rekushomeka kwemvura iro rinogona kupedzwa zvachose kana pakatengwa nekuvandudzwa mishina inopomba mvura kudhamu reMutiri ikwi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidza emagrupi ravanoti danha iri ndiro rechete ringapedze dambudziko remvura.
Mvura ndiyo yakakosha. Maresidensi ane more than 2 decades vanhu vachichema dambudziko remvura nenyaya yekuti mishini yaparara mapaipi akugara achingobhesta. Saka dei fokasi yedu pari zvino yambe yatanga iri kumvura. Uye tiri kuti hongu mari yedevolution haikwani, asi kanso yakuchitsvagiridzawo dzimwe mari kana kwavanombokumbira maloni kana iyo mari yemutero inobhadharwa nevagari yoenda inotutsira pamari yedevolution, dambudziko remvura risolviwe.
Vagari vanoti mari yedevolution iri kuuya iri kuiswa kune zvimwe zvirongwa zvakafanana nekuvandudzwa kwemapaipi esuweji nekugadzirwa mugwagwa, izvo zvavanoti hazvina kunyanya kukosha. Mumwe mugari akasainawo gwaro iri amai sungano zvaraibwa naShe vanoti sevagari vane simba rekutaura zvavanoda kuti zviitwe.
Saka takavona sechinhu chakananga kuti tinyorere parlamende nokuna tikati kukanzuro tiri kuda kuti mari yedevolution iende kuine kuchirongwa chekugadzirisa mvura. Ivo vanoti mari yedevolution inouya iri allocated kuti itai chakati, saka havana masimba okuidiveta kuti iende kune zvemvura. Saka takanyorera parlamende taona kuti chinhu chakakosha zvikuru kuti tivaudze kuti isu savagari veMasvingo tinotarisira kuti titange dambudziko redu rokuwater augmentation mvura yedu zvichema zvemvura zvigadziriswe zvichipera zvachose guta rimire zvakanaka. Saka
mishina iripo iyo yachembera inopomba mvura inosvika mamegaliters 30 aya anokwana vagari zviuru 45 pazuva, asi mudhorobha umu mave nevagari vanopfuura zviuru 100. Vagari 100 vanoda mamegaliters anosvika 50 pazuva. Studio 7 yatadza kubata mutauriri wedare vamundenda avo vanga vasingadaire nhare mbozha yavo kana kupindura tsamba kuti tinzwe divi ravo nezvenyaya yetsamba iyi. Nhengo yeparamende yemasvingo eBen vaJacob Nyoka Nhete vebato reMDC Alliance vati vanotsigirana nevagari vemasvingo.
Something chandinoagria nacho, something chandinotsigira zvakanyanyisa cause tava nemaproblems emvura nguva yakareba muguta remasvingo.
Izvi zvatsigirwawo negurukota redunhu remasvingo vaEzasha Dzamira vanovazve nhengo yeparamende mumasvingo West vari vebato reZANU-PF.
Hurumende yakauyisa mari dzedevolution. Mari dzedevolution idzi dzinofanira kutageta dambudziko guru riri mucommunity. Inyange zvayo isingazokwani, asi inofanira kunge ichiinda ikoko kuti isimudzire nekuvandudza. Sekutaura kwandaita kuti chakakosha muupenyu hwevanhu imvura.
Meya weguta reMasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 parunhare kuti danho rakatorwa nevagari rakanaka, uye sekanzuro vanotsigirana navo vachiti panodiwa mari inosvika ma$50 million ekuAmerica kana kuti $60 million kuti paitwe chirongwa chekutenga mishina mitsva kuti dambudziko remvura ripere zvachose. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nenyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kushora zvikuru mutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexander Lukashenko vachiti vakaita zvinoitwa nevanopfurukidza mwero apo ndege yenyika iyi yehondo yakamanikidza ndege yainge yakatakura vanhu ichibva kuPoland ichienda kuLithuania kuti imhare muMinsk muBelarus ndokusunga mumwe mutori wenhau anoshora hurumende yavo anonzi Roman Pratafejik. Belarus yainge yanyibawo kuti pane aida kubhomba ndege iyi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti havana ruzivo rwekuti Iran ichatenda here kutevedzera zvakatenderanwa muchibvumirano chezvombo zvenyuklia chakanyoreranwa muna 2015. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muIran vaMohammad Javid Zarif vanoti zvirango zvakatemerwa nyika yavo nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump zvinofanira kutanga zvabviswa vasati vatanga kuita nhaurirano. VaTrump vakabuda muchibvumirano ichi muna 2018 vachiti Iran yaichityora. Apo pasi rose riri kutarisana nezvekurwisa chirwere charura cheCOVID-19, zvimwe zvirwere zvakaita sezvemwoyo zvikuru muvana vadiki zvasara zvisina ari kunyatsozvirapa, izvo zvoisa vana vakawanda munyika munjodzi huru, vamwe vachifa. Chimwe chirongwa chakakanganiswa nedenda iri ndechekuenda kwevana vemuZimbabwe kuItaly kunorapwa chirwere chemaburi pamwoyo. MuZimbabwe vana chiremba vanorapa chirwere chemwoyo ichi vashoma zvikuru, zviri kumanikidzawo vamwe vabereki vakaita sevari musangano rinonzi Brave Little Hearts kuti vashande navana chiremba vekuItaly ava kuti vana vavo varapwe. Sangano reBrave Little Hearts rakaumbwa namai Tendai Moyo vekuBulawayo, avo vakashayikirwa nemwana wavo Rudo Rwashe aive nechirwere ichi. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki ane mwana akashaya ave nemakore maviri nekukundikana kunorapwa kuItaly gore rapera nekuda kwechirwere cheCOVID-19 ndi amai Angelina Manda.
Takasvika tikanoswa pawaiting list ndobva tazombodzokera futi kuAllSouths vachida kuona kuti mabuda aya avhara here. This was 2019 in December. Vataenda ndobva toti mwana wenyu ari pacritical, anotoda surgery. We were supposed to tiende kuItaly muna March but hatina kuzokwanisa kuenda kuItaly nekuti kuItaly ndokwakatanga kuita COVID. So madoctors anga akati tichakutorai after COVID. Then we lost my girl end of March.
Amai Tendai Chatikobo vanotungamirira sangano reBrave Little Hearts muHarare
vati zvinhu zvakaoma
kuchengeta mwana ane chirwere chemwoyo ichi. Amai Chatikobo vati vakatenga chikafu nemari yakatumwa nechimwe chizvarwa chinogara kuAustralia. Arwadziwa nekutambura kuri kuita vabereki ava sezvo vasingakwanise kutenga kudya kunonzi kupiwe vana ava.
Uchichengeta mwana akadai hapana kushanda kwaunei kunenge ugere pamba naye nekuti vana ava vachengeteki nomunhu wese wese. Dzimwe nguva vanomira kufema, dzimwe nguva vane hasha, dzimwe nguva vanongo zvasinganzwisi. Saka zvinotoda mubereki kuti ange aripo anodyei, mubereki wacho anopfekei, mwana anopfekei, mwana anodyeiwo. So rubatsiro harusi kunidwa pamamedication chete, pakuvachengeta mhuridzo dzine vana ivava panguva yavanenge vane mwana wavo kusvika awana rubatsiro.
Amai Chatikobo avo vane mwana ane makore matatu ane denda remwoyo iro risingakwanisike kugadzirika vati maoperation aya aisimboitwa kuzvipatara zvehurumende zviri munyika kare, asi iko zvino hakuchina vana chiremba vakawanda vanokwanisa kuvarapa.
I would say every day pane mwana anozvarwa aine cardiac problem at each hospital in this country. Inogona kunge isiri problem yakakura stereki because anosiyana maproblem acho. Vanava vanonida maoperation, vamwe vanonida kuiswa mapacemaker kubetsera kuti mwoyo uya uendese ropa kumuviri. Izvi zvaiitika muno kare kare asi zvakazomira. So vana havanga vakubetserwa kwamutoko, waenda kwamutoko unoniswa palist koya maItalian, voona mwana uya, vaona mwana uya vanozokudza yekuti uyai nemwana tozoenda naye kuItaly vobhadhara zvose.
Amai Chatikobo vati COVID yakavhiringidza urongwa hwavo uye kuda kuzviita munyika kunodhura. Tu Joseph nyataurawo nemumwe mubereki vatatenda katai vanoti havo vakaita rombo rakanaka sezvo mwana wavo akakwanisa kuenda kuItaly muna 2019 COVID isati yatanga.
This other day takaenda kuparenyatwa vataona umwe mukadzi atanga takagara naye paapa bench patudza nezveLuisa Godot iri kwamutoko. Vataenda ikoko inini nemwana vatasvika then pavatisa palist. Saka takazofonerwa kunzi tuye for my service. The Italians they came then patazofonerwa afterwards vachi mwana anofanira kuenda kuoperation nenge kuita so from there they took care of my bills ese
vati vari kufarawo kuti mwana wavo ave kukwanisa kuenda kuchikoro nevamwe vamwe vabereki vanonzi vanononoka kuendesa vana kunorapa nekushaya ruzivo vachifunga kuti kuroiwa
amai tendai moyo
vanova vakavamba sangano re Brave Little Hearts vati kune mhando makumi mana ematenda emoyo asi denda remaburi epamoyo rakawanda munyika uyezve rinokwanisa kurapika rikakurumidzirwa nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat chiri panyanga vaudza Studio 7 kuti vana vese vanozvarwa vaine maburi aya asi anovhara pavanenge vasunungukwa asi vati pane dzimwe nguva anotadza kuvhara vanoti vana ava vanozokura vave nedambudziko rokuzarirwa nekuneta uye vasingakure vaine huremu hunoendera nemakore avo mukuru weAll Souls Mission Hospital Dr. Masimo Migani vati ichokwadi kuti chirongwa chokuendesa vana kuItaly kuti vanoitwa maoperation chakambomiswa asi vanotarisira kuti chinogona kusimudzirwa kupera kwegore rino kana kutanga kwegore rinouya kubva muna 1985 vana vanodarika mazana mana vaenda kunorapwa kuItaly ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Nau dzemitambo, Makunda nenhambu akadzoka zvine mutsindo mukupera kwesvondo zvibodzwa zvichinaya semvura yezhizha. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Zvebodzwa makumi maviri nezvishanu zvakakandwa mumitambo mipfumbamwe iyo yakasimudzira kutanga kwemakundano echibuku Super Cup nemusi wemugovera nezuro. FC Platinum ndiyo yakatungamira mukukanda zvibodzwa izvi mushure mekurirakasha wawa 6-0. Zvitatu zvezvibodzwa zvekugona kunenge kudada zvakabva kuna Rodwell Chinyengetere uyo akambotora mukombe weSoccer Star of the Year kaviri asati aenda kunoedza mhanza kuSouth Africa. Asi mutambi arungotaurwa nezvake kwese kwese ndiDenver Mukamba wengezi Platinum Stars uyo akaita zvidavado uyezve nekunwisa zvibodzwa zviviri apo vakakunda Triangle 3-1. Mugoho wezvibodzwa hauna kuperera paFC Platinum nengezi asi wakawedzerwa neBlack Rhinos iyo yakanodambura Tenants 4-1 Musakubva Stadium kwaMutare. Zvikwata izvi zvakabatana mukutora mapoints ese matatu neHighlanders iyo yakarova Blauwayo Chiefs 1-0 neChicken Inn iyo yakakunda Blauwayo City 2-0. Cranbourne Bullets iyo ichangopinda muPremier Soccer League yakasimudzirawo mitambo yayo nemufaro nekurova Manica Diamonds 1-0. Asi Dynamos neCapes United hadzina mufaro mushure mekunge Dimbare yakaita 0-0 neHerentals nezuro uko Capes United ichipedza ere 2-2 neyadha nemusi wemugovera. Harare City yakaitawo mangange 1-1 neZPC Kariba. Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro mugungano rega rega muHarare, Blauwayo, Mutare nezvishavane ndizvo zvinopinda muma quarter finali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tirikutarisa nyaya yechirwere checovid-19 uye zvataurwa naIshe Zvimba zvekuti vaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vafukunurwe vanoigwa kuIros Eka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Ishe Zvimba vanonzi vaudza mhuri yamushakabvu Robert Mugabe avo vaive mutungamiri wenyika kuti vavafukunure vanovigwa kuHeroes Acre, asi mhuri yavamugabe inoramba yakatsika madziro. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.